A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Thursday, September the 29th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the high incidence of gender-based violence worldwide, including Zimbabwe, and efforts to fight this. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana uko kunonzi kuri kuwedzera pasi rose nemunyika. Tichange tichitarisa zviri kusangana nemadzimai uye zviri kuitwa kurwisa dambudziko iri. United Nations Women reports that one in three women worldwide experience physical or sexual violence, mostly by an intimate partner. The UN is calling on countries worldwide to enact domestic violence laws that protect women. There have also been efforts by the United Nations to adopt November 18th as a day to commemorate survivors of gender-based violence. The First Lady of Sierra Leone, Madame Fatma Maada Bio, speaks to VOA's Peter Clotty on this issue.
It has moved from Sierra Leone to Africa, and now it's global, because there is no single international conference around the world today that I am not being asked to come and lend a voice. And I don't lend a voice because of I am Fatima, the First Lady of Sierra Leone, but because they understand what my campaign stands for and the tenacity to say it as it is, because I don't polish, I don't cover up, and I say it as it is. When it is right, I say it is right. When it is wrong, I say it's wrong. So I think people feel comfortable with my honesty. People feel comfortable with my tenacity to say things that a lot of people are scared to talk about in Africa. Rape is our biggest problem. Our own pandemic is not COVID-19. Our pandemic is rape. And if we don't look into those issues in Africa, not just in Sierra Leone, but the whole of Africa, I think the only thing that is bigger than rape in Africa for us is malaria. Gender-based violence is not only prone in Sierra Leone. That is an African problem. Or you'll be surprised also that in Asia, they face the same thing. In the Middle East, they face the same thing. Europe and America, they do face the same thing. And because of the population, I can tell you maybe they have more violence in this part of the world than we do in Africa, just because of the population. Because in Sierra Leone, we're talking about 7.5 million people. And then where you have 200-300 million people, when there is a violence there, you know, until you have your data, then you understand the number of people that has been abused in Europe, America, or Asia, or the Middle East. Rape is our biggest problem. Our own pandemic is not COVID-19. Our pandemic is rape. And if we don't look into those issues in Africa, not just in Sierra Leone, but the whole of Africa, I think the only thing that is bigger than rape in Africa for us is malaria.
That there was the First Lady of Sierra Leone, Madame Fatma Maada Bio, speaking to VOA's Peter Clotty on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York. Nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kuitika zvakare munyika nekunge zvakare munyika. Ngatinzwei hurukuro yandakaita nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapiswa nemuchetura kuSouth Africa nemurume wavo mushure mekunge vanetsana.
Ndiri mukadzi ane makore 41. Kuno kuAmerica ndafambirawo kugadzirwawo kumeso. Kwandakapiswa neacid nemurume wandakange ndaramba fungai hamuna kwadi muriri. Nafungai takaona na gore ra 2014. Tikadanana tikagara tese muna October. 2014 iyeyi. Na fungai amuna kwadi inindaka zoona kuti uyu murandarume uyu haasi munhu wekuti angagarike naye nenhau yekuti munhu uya anofarira kuda kuwa iye anozviona kuti iye ndiye ega munhu munyika. Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti inini ndisiyane nemurandarume uyu. Murandarume uyu ndakamuudza kuti inini handichakwanisi kufambidzana newe mugore ra2020. Ndopa ndakamuudza kuti handichakwanisi kufambidzana newe. Saka murandarume uyu akatanga kunditumira mameseji achiti izveni, ndinogona kufa newe kana kuti ndichakuuraya. Semunhu akanga ari kushandira kuCape Town kuSouth Africa, inini ndichigara kuPretoria, ndakangoti hai ishungu chete dzekutaura ndisingazive kuti munhu aitorevesa. Ndipo paakazouya musi wa17 February 2020 achindidira asidi, akabva atiza haana kuzombowanikwa. Mapurisa paakauya kuchipatara achitaura nenhau yenyaya iyi, ndakavaudza zvese pamusoro pemurandarume uyu. Asi mapurisa akangoti isusu hatina kumuona. Asi vanotaura vaiti fungai ariko kuCape Town iko kuSouth Africa. Saka nanhasi fungai muriri achiri kungofamba kunze uku, haasati asungwa. Ndine vanakomana vairi, Carlton Ruocha ane 17 years naMichael Ruocha ane 12 years. Vana ava vari kuZimbabwe, vari kuenda kuchikoro. Saka ndanga ndichitokumbirawo rubatsiro kune vanobatsira, vandibatsirewo pamhuri iyoyi. Nekuti inoda kudya, inoda kupfeka, uye vanoda kuenda kuchikoro, maschool fees. Saka kune vese vakateerera vanokwanisa kundibatsirawo, ndokumbirawo rubatsiro. Mushure ndadirwa acid pandanga ndiri kuSouth Africa, ndanga ndichirarama kurarama kunorwadza kwekuti izvozvi kana makatarisa iri ziso harichawo rakavharikira mukati. Iri racho rakasara rinoona, harioni zvinoenda kure, rinoona zvingori padhuze nekuti ndinenge ndichiona mhute. Saka kurarama chaiko kwakava kunoshungurudza pamusoro peupenyu hwangu. Kuti ndikwanise kuchishandira mhuri ndakanga ndisingachakwanisi. Uyezve vana vanga vachibatsirwa nezororo kumulani, funeral plan, kubhadharirwa chikoro. Asi contract yacho iri kupera gore rino iri. Gore rinouya panenge pasisina. Ndo vanhu vanga vachindibatsira, uye vachindibatsira zvine mari dzekuenda kuchipatara. Ikoko kuPretoria, pese pandaenda kuchipatara, ndo vaindipa mari wezororo kumulani, funeral plan, ndo vaindibatsira. Ini ndinongoda kuti kuna madzimai wose vari kunze uku, vanamai wee, mukatoona chete kuti munhu waugere naye munhu anoita zvisakafanira, kana kuti munhu uya anoita zveabuse, tiza neupenyu. Nekuti havazi vese vanhu vanozorarama. Tarisa zvandiri nhasi izvi. Variko vazhinji vari kushungurudzwa mudzimba uwo. Tizai neupenyu muchararama. Nekuti mwana wamwene haasi mwana wamai wako. Uyezve shumba ishumba umbozombofi wakagona kuichinja. Iwe tiza neupenyu urarama.
that day was Primrose Ruocha, a victim of an acid attack who is now in America to receive reconstructive surgery at Mayo Clinic in Minneapolis. And now for perspective, we are joined by our Skype guest, Comfort Dondo of Pumulani, Minnesota African Women Against Violence, who is also one of the people that coordinated Primrose's coming into America. Good evening and welcome to Life Talk. Hello, Ms. Comfort, can you hear us?
Hello, yeah, the volume is a little bit very low.
Yes, but I can hear you. So we were seeing there Primrose Ruocha speaking about her ordeal at the hands of her then ex-husband where he poured acid on her face. Tell us a little bit about how you got involved in this project.
Thank you. Thank you so much. Yeah, so I met Primrose Ruocha through a program through one of our sisters, Melly, Smelly Diaries. It is a program that is social media based, and some few people from our community sent her story into my inbox, and that's how I reached out to Smelly, who hosts Smelly Diaries, and we've collaboratively worked together since then to bring Primrose's story. When I saw her case, I couldn't find peace in myself. I knew that I could do something about it. And I also knew that where I live currently in Minnesota, we have one of the best hospital systems in the world. And we have a partnership with them. My organization has a partnership with them. It's called Mayo Clinic. They have an international clinic. And so we reached out to them if they could help. And it's been a year-long process. But finally, as of last week, I brought Primrose back from Pretoria, South Africa, which is where she was based, back here to the States. And she has a surgery scheduled for the 3rd of October, so next week, Monday, which we're very excited about.
Mumbo tu zao mushare dondo kuti makazi vasei nenya ya Primrose Ruocha uyezve achange ari kubatsirwa sei imomuno muAmerica.
So it's a little bit hard to hear, but I'll try. So Mayo Clinic vacham batsira ne kumita facial reconstructive surgery. As you can see, damage yakaita kumeso kwake yakanyanya. Ndo mimba ichava surgery ichatora kana gore rose achipora. Mayo Clinic vari kumpa at least an upwards of $1.3 million worth of surgery. They are donating that for free. Our organization is providing room and board for Primrose for the whole year. And we're also facilitating, ensuring that some of her needs are met, including fundraising, so that her two sons can be taken care of. And also as a woman, you know, she also has her needs. She needs shopping. She needs some supplies. So we are facilitating the fundraising for those things to ensure that she gets her basic needs met while she's here with us.
Tinoona kuti munoita mamwe mabasa ekubatsira madzimai imo muno muAmerica nekuZimbabwe. Kana munhu achinge ashungurudzwa zvii zvamunotaura kuti aite semudzimai, what are the steps that women should take should they be facing gender based violence?
Andrea Sunzwa Mubunza, I mean the volume I think is very, very low. So if you don't mind repeating.
I was just saying what are the steps women can take to, you know, when they do face gender-based violence. You have been working with communities here in America. What are some of the steps that you advise women to take when they do face an issue of gender-based violence? Ms. Comfort, I'm sure, I think maybe the, you are having a problem hearing us, but I will just go to our online audience that is following us while we try to sort out the issue of you hearing us. I see there is on VOA Shona, there is Farai Nyuruka. We're saying, hey, Antima Vio Tinashe is saying, oh, Mawan, Kuziwa Chifetete, saying, so sorry for her. And I see we also want to hear the many sides to the story. Tendai Makatende Katendai is saying, Ingu Wachete Mbairo Wake. Yes, now I can hear you. My question was, what steps can women take when they do face abuse?
Thank you, thank you. You know, in the words of our new sister here, who just arrived to the States, Primrose the Watcher, she advises, and as I also do, my organization is, when it does not feel like love, then it's not love. Then you need to leave. Even when it's emotional abuse, when somebody talks to you out of your name and it doesn't feel safe, find a safe haven. Our organization is global. You can always reach out, use social media. Comfort Dondo is my name. The organization is Pumulani, Minnesota African Women Against Violence. There's always help. I think the reason why women don't leave is they think there's no help. There's no help. Just talk to that one person you trust. That's the first step to leave. I also want to say domestic abuse, emotional abuse, it's a cycle. It's a vicious cycle. Sometimes it's very isolating. So the abuser will isolate the victim. Make sure that when you feel that you're being isolated, try to break out of that isolation. Try to get out of it. Because that is where most women end up getting really hurt. Talk to one friend, one auntie. Just talk to someone. Make sure somebody knows what's going on. And then that person can then hold your hand to get you out. Mm-hmm. But there's help.
Let's take a short break. But please, Comfort, stay on the line. We'll come back to you. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So visit VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube and VOA Zimbabwe. It is now time to hear from our callers and stakeholders of the show. And we're also trying to get hold of Nozipho Rutsate of the Women's Coalition of Zimbabwe Gweru Branch. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hey, muri sei tete?
Hey, tiri wadi tukutaura nani muri kupi?
Muri kutaura na tiri chirove ndrikumpu malanga Lightenberg.
Okay. Hey, taura iti nzwe muri kuunzwa nye ayeri kutaura wa inye ayeri kushunguruzwa kwe mazimai. Munoona sei zishu kuitika?
Shunguruzwa kwe mazimai ayeri kubudikiza maka wanda tete. Kubudikizo inokuti varume kana vane chipambo chevari kuita vakudzokera kumadzimai avavo vari kushungurudza madzimai kozouya kuti madzimai kana vaonawo munhu kumabasa uko aonawo munhu unonga ari nani tete ari kusvika akuzoita mastara ndopanozobudikidzana nokudi nekuti kuti vanhu vazoshungurudzika munhu vaakuviolence yacho inonga yakuwandisa zvimwe zvisingaiti nekuti murume wakutarisawo makosta anonga aikostawo pamukadzi muri kuzoona tete
asi panyaya iyi yemakosta muri kutaura vanhu havagone kutaurirana here
ya kutaurirana kwevamwe vanhu manje kunonga kwechida kuti communication kazhinji mumba kana pasina communication umwe pa communication yevamwe ngerafu maona uwo akangotanga ngo kuza voice wamba kuti ini ndakutozvirongedzera zvapangu ndakurova pasi mao saka kazhinji communication pavanhu two ndo chiri very important maona kutiwo kana watsamwiswa ngeumwe wako kutomutaurira chokwadi kuti no uri kuona izvi neizvi neizvi handisokwanisa of course kune vanhu vamwe vokuti vanokwanisa kunge shungu dzavo dziri kuperera paviolence chete saka chendoda kusira pavana vaZimbabwe kana pa all Africa kutaurana chinhu chikuru mazona kana munhu akutadzira usamirira kuti munhu arare kwakundomurova kumuponda hapana zvawaita of course uri kungozviponda of course unofanira kutaurira munhu chokwadi kuti ano mumwe wangu ichi neichi 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 hauzi kudii kundibata zvakanaka.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Mati munoitwani?
Tiri Chirove.
Okay, vaChirove tinokutenda chaizvo. Regai timboona kuti tiendere mberi nechirongwa chedu. Takamirira zvedu mumwe munyarikani wedu, Nozipo Rutsate vari kugweru kuti timbonzwa kuti vari kuti chii nezviri kusangana nemadzimai. Asi tinokutenda, I have a very good day. As we continue, let's just take a look at how our social media platforms are performing while we wait to hear from our other guest, Nozipo Rutsate, who has just sent another number on WhatsApp, so we'll be trying that number to see, because we'd like her to come on so that she can also speak to us in Isindebele, so we can hear what's going on in Gweru and especially in Zimbabwe, the issues that are affecting women. Let's go and also just a big boy, Aripanapa Liberty Mhlanga, Aripanapa Mudiro Manyamba, and Shaka Omar Kutoreyo Nyaya Sisi Primrose Yavanga Warkuona. But let's take a look at VOA in the Ndebele and just see what our followers there are saying while we wait for our guest from Gweru. Adrian Safarin is saying, Haiti. There's also Daniel Makbucha. He says, Shaka Oma. So thank you so much, those that are live streaming with us on VOA Ndebele as well, and also on VOA Studio 7. But as we wait to hear from our other guests, let's just continue and see if Comfort Dondo, are you still with us on Skype?
Yes, I'm still here.
Thank you so much. There's also an issue, Ms. Dondo, kuti vanhu vanowanikwa ivo vachienda kunotaura nyaya yavo kumapurisa, nyanya madzimai vanenge vashungurudzwa, asi vagaragara vobva vadzokera vonobvisa nyaya iyi kumapurisa. Munokurudzira kuti chiimi panenge paitika zvinhu zvakadai?
Yeah, right. Nyaya inowanzoitika nenhau yemari nemagarisano anoita madzimai nevarume. Tozoti varume ndo vanowanzotambira mari yakawanda mudzimba. Saka kana munguva dzekushungurudzana vakaripota kumapurisa, vanozorangarira mangwana makuseni kuti baba ndo vanobata musha uno wese. Saka kazhinji tinoona madzimai akuzonwa kuda kudzima nyaya kumapurisa. Ndo the main reason. Dzimweni dzenguva futi pamwe anenge achikushidziwa kana kutya. I know deeper research, the cycle of domestic abuse, at least 7 times women go back. Saka tinashukurudzira madzimai kuti azive kuti the most dangerous time, nguva inonyanya kutyisa kuti udzokere kumunhu anenge ambokukuwadza, wamumhangarira kumapurisa, nguva iyoyo ndiyo unogona kuurayiwa. Research inoratidza kuti kana mukadzi akambomhangara kumapurisa, the level yekutsamwa hasha dzababa dzinowandisa, ndo panozokuwadzwa munhu kana kuurayiwa. Saka tinoshukurudzira kuti zvakanaka kuti vazoti again rubatsiro rwuripo, asi musadzokere. Kana matomboita step iyoyo yekudaidza mapurisa, musadzokere kumba, munonokuvadzwa. Ndo zvandokurudzira madzimai.
Maybe if you can say the same thing in Shona, what's your advice to women? Especially we've seen other women taking the issue or their case to the police and then withdrawing the case. And then at the end of the day, when the situation becomes critical, they have no record that they've ever been abused. What's your advice?
Yes, so research shows that when a woman calls the police and then she goes in the next day to retrieve, to remove the report or ask for a removal of report because she wants to reconcile with the abuser. The stakes are much higher for more levels of violence against her. So it can go from just a physical beating to bodily harm, even homicide. My encouragement to survivors listening to the sound of my voice is, no matter how uncomfortable or how hard you think the situation is going to be, your safety comes first. Research has shown that when you go back and you try to get that report removed, you are risking yourself and you're risking your children's lives. The second thing is, I wanted to point out that research does show that it takes at least 7 times for a woman to leave an abusive relationship. And I'm saying it doesn't have to be seven times, because there's a lot of resources, there's help. Pumulani is here. We have resources. There's resources across the globe. The United Nations puts millions and millions of dollars to make sure that women and girls are safe across the world. Mm-hmm. So don't think in isolation that you're alone and there's no help. You just need to reach out. And you don't have to go back.
Your life
itself is more important.
Mm-hmm. Thank you so much, there, Ms. Comfort Londo. Please stay on the line while we take our other guest. We are now, you know, really excited to have Nozi Porutsate of the Women's Coalition of Zimbabwe, Gweru Chapter. Welcome to the program, Nozi Porutsate.
Thank you so much for having me there. I've been waiting.
Thank you. I think we had a lot of cross lines, but now that we have you, we would like you to jump straight into speaking to us in the villages, telling us what are you seeing on the ground when it comes to the issue of gender-based violence. If you could give us that in the village.
Okay, thank you so much, Marvelous. Ngiyabonga kakhulu kulaba abalaleli aba esikhangelane lendaba yona le gender-based violence. Nxa sikhuluma ngokwe gender-based violence, sikhuluma ngendaba yokuthi nxa umuntu engakhangela umehluko okhona phakathi komama kumbe ubaba, usebona ngathi maybe they have i-power kumbe something ukuthi engabambelela khona omunye ngenxa yokuthi yena namandla udlula omunye lowo, ukwenzela ukuthi engamhlukumeza, engamzwisa ubuhlungu, kumbeni kungaba ku-physical, kumbeni kuyikukhuluma phakathi kwe-communication, kungaba even emacansini, kungaba yi-sexual, kumbeni even engqondweni, izinto ezi-mental harm. So indaba zona lezi eze gender-based violence akukhangelani kakhulu ngendaba yokuthi abantu baqina sebebona i-violence njengokuba abantu sebeshilwa outright, but indaba yona le ikhangela okuncane sibili, kuqalisa even ku-communication zethu. Nxa umuntu umtshela amagama abuhlungu, umhlaba lapha enhliziyweni, yikho okuqalisela khona i-gender-based violence. Njalo ke ngiyakhuthaza kakhulu obaba nomama nabomama ukwenzela ukuthi nxa sikhuluma noma sisendlini noma labantwana kumbeni, we have to make sure ukuthi i-speech zethu lapha esikhuluma khona asikhulumi amagama abuhlungu kakhulu ashabayo, yikho khona okuzophuma khona amanye ama-violences esiwabonayo. Engcene omunye uyagcina ethebanjwa, ethechaywa, omunye engcene uzagcina ethebanjwa kubi, ine-sexual manner seyenza i-rape lokuhlukeneyo. Even lapha esisebenza khona kuma-workplaces ethu kukhona lakho khona lokho kokuthi kuqalisela khona lokho kokuthi umuntu uyabesephonga ukukhangela ukuthi lo muntu lo I think ngumuntu wokuthi nje ngakhuluma lokhu into engiyithandayo. Even estradini nxa sithanda kaphana njengabafazi, omunye vele uthwele times two. Abantu besithi yo nguwe kambe shuwa onde othwele konke le trela yakho konke leyinye anti yabona khona lokho amagama ona lo wonke ayahlukumeza and aqina esebuyisela yona le i-gender-based violence.
Thank you so much, there, Ms. Nozi Porutsate. Maybe if you can just give us in English to wrap it up 30 seconds on what you're seeing on the ground when it comes to gender-based violence.
If you could more,
go ahead.
Okay, thank you so much. What I'm seeing on the ground is that with the advent of COVID and the space being closed up.
A lot of unfortunately, time is not on our side. We'd like to thank our guests there. We had Nozi Porutsate in Zimbabwe and also Comfort Londo here in Minneapolis. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying, have a very good night, Zimbabwe, and let's meet again tomorrow.